Isusu se Pitch Media Trust tinoshanda nemamwe mapoka anoona nezvemirishonga kumirishonga kwe zvikurise vanhu kadzi nevanasikana.
Mungapa here muinzaniso wemasangano amunoshanda nawaye?
Mapoka akaita sana Katwe Sisterhood, mapoka akaita sana Women Action Group, avo vanotipa information. Isusu information iya tuigadzira, toirerutsa kuisa mutauro unonzwisisikwa nevanhu. Ndiyo yatinotenderedza zvikuru sei pamasocial media platform. Zvakare muchirongwa chatatinacho chekutenderera tichiita street campaign, tanchishambadza shoko rekuti tiedze kuderedza kana kupedza mirishonga mudzimba muzvikuru sei munguva ino yelockdown. Saka tiri kushanda tichiita disseminate information, information kuti vanhu vagare vari murunyararo, vanhu vagare vachidanana. Nguva ino inguva inenge akaomera munhu wese, asi chikuru kugona kutaurirana. Communication ndo inenge yakakosha.
Iyo kurudziro yenyu yekuti vanhu vasaite mhirizhonga mudzimba kana kuti vange vachimhangara iri kutambirwa sei?
Kushambadza kwatiri kuita kupedzwa kwemhirizhonga tikona chiri chinhu chiri kutambirwa, sezvo iye zvinezvi mazuva maviri apfuura pane vhidhiyo yanga ichitenderera yemurume akurova mukadzi. Unoonawo uchitarisa macomments anenge achiiswa nevanhu pamasocial media platforms, uye vamwe vari kutouya even kumainbox kedu vachishora unhu ihwohwo hwekuti vanhu vanosvika pakurovana zvibhakera, vanhu vachiita kusvika pakutsikana musoro, zvinhu zvokuti hatitarisire kunge zvichiitika mudzimba. Saka tida kuti tirambe tichikurudzirana, tichishambadza kuti mhirizhonga haibatsire, mhirizhonga haina chainovaka.
Zvii zvingaitwa kudzivirira mhirizhonga iyi?
Kana uchisangana nemhirizhonga, zviri nani kuti muende kuhama kana shamwari kana vavakidzani kana vakuru vemachechi kana vakuru vemunharaunda. Zvakare munokwanisa kuenda even kumapurisa wane kweVFU, Victim Friendly Unit, vanobatsira. Zvakare kune mapoka zvakare anobatsira kana vanhu vasvikirwa nemhirizhonga, yekuti mukavabata vakaita sana Childline, ana Adab Rape Clinic, ana Musasa, ana Katwe Sisterhood, vanokubatsirai.
Chinangwa chikuru ndechekuti paitwe sei apa vamagobe?
Saka tikuda kuti tirambe chikukurudzirana kuti mhirizhonga kwete. Kana uchida kurova, usarove mukadzi, usarove murume, rova ngoma.